musangano mukuru waitwa pakati pezimbabwe nebelarus vamabhizinesi vokubhelarusi nevokuzimbabwe vasangana zvekare rwechipiri vakambosangana muna 2019 kwanzi zvibvumirano zvishanu zvasainwa pakati penyika mbiri idzi dzanga dzichinzi dzanga dzisina zvakawanda zvadzaitengeserana makore mashanu apfuura asi kubva pamakore mashanu apfuura kusvika pari zvino kutengeserana kwenyika mbiri idzi kunonzi kwapambira kwawedzera
zvii zvikuru zviri kutengeseranwa pakati penyika idzodzi muzvibvumirano izvi
chatisingazivi ndechoti kutengeserana kwenyika mbiri idzodzidzi zvii zviri kunyanyo kutengeseranwa zvekare nyika iri kunyanyo kutengesera imwe ndeipi nokuti nyika iyoyo iri kutengesera imwe iyoyo kudarika imwe ndiyo inenge ichinge ichibhenefita kana kugena kana kuti ndiyo inenge ichinuna saka zvibvumirano zvingangova zvibvumirano asi tinofanira kunge tichitarisa kuti muzvibvumirano imomo makanyoreranwa chinyi ndiani uchazokwanisa kutengesera umwe zvakawanda nokuti uyo uchakwanisa kunge achitengesera umwe zvakawanda ndiye uchazofuma nokuti unenge achitenga nokutenga nokutenga unenge achiitwa murombo saka ngatitarisise ipapo pakaenzana here tisatauchira maboko
tinoonawo kuti zvichitevera kushanya kwemutungamiri webhelarus valukashenko muzimbabwe nezuro vatungamiri venyika mbiri idzi vari kutarisirwa kunge vachisanganawo vachiitawo zvibvumirano zvimwe pamusoro pezviripo izvi zvii zvikuru zvamungatarisira kuti vangabvumirana vakuru ava
ukama hunonyanya kusimbiswa kana pasangana vatungamiriri venyika ukama hwezvamatongerwo enyika vatinoti isu zvepolitics zviya izvi nokuti vomupolitics kava tinoziva kuti ndivo vanogadzira tinoti makondishen okuita bhizinesi munyika mitemo iyai yezvamabhizinesi inobva kune vepolitics saka purezidendi wokubhelarusi wati aiwa ndouya kutozosongana navo munangagwa nokuti vamunangagwa vakamboendavo kubhelarusi ikokoko
tinoona kuti iyo bhelarusi iri pazvirango zveamerica nedzimwe nyika zvichitevera kudyidzana kwainoita nerussia zvingakanganisawo zvakadii ukama hwayo nezimbabwe
tinoona isu kuti zvingangova zvibvumirano zvatingabuchirana nhasi asi kana taakuzoti zvichiitwa tichaona kuti pane pakasunganwa mbira dzakondo ipapapo pakufambisa mari dzichienda kubhelarusi ikokoko kana dzokoko dzichiuya uno zvekare nokuti dzichange dzichiongororwa nenyika yeamerica tinotowa isu kuti amai Yellen sachikwama hwehurumende yemuamerica kwese kwavaifamba muafrica vange vachirova masoro nyika dzomuafrica kuti wazongobatwa achivhiringa zvirango zvoupfumi zvakatemerwa russia naiyo belarus iyoiyi uchazvionera pamhino sefodya saka ndizvo zvimwe zvacho izvozvo izvo zvinozoita kuti zvingangova zvibvumirano zvapabepa asi pakuzoitwa kwazvo zvinozosungwa mbira dzakondo